A very good evening to Zimbabweans and all those listening to us now from Studio 7, The Voice of America. Today is Wednesday, December 4th, 2019, and this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are talking about the festive season and how Zimbabweans in the diaspora are helping friends and family members back home.
Prices of most basic commodities in Zimbabwe are now beyond the reach of many ordinary people. While most farmers are crying foul over sharp price increases of inputs and fuel, especially diesel.
For years, Zimbabweans in the diaspora have been helping prop the economy through remittances.
During holidays, many also go back home to be with their families and friends. So, today we want to hear from you, wherever you are. Are you going home?
Yes, that's the question, Ntunga. What are you doing to help those back home? If you are not going back home to have a decent Christmas, they need something from those family members and friends in the diaspora. Or are you sending money, groceries, or you are visiting like what Ntunga is going to do?
Indeed, Jonga Unjalo, Sia Lamugela Imsagazweni, where Studio 7, Gushelo, Lwe Diaspora Forum, Lingabali, Chonanjani, Emakaya, Ushelo Esingalo Lamsanji, Skokela Sendava, Lutaba lokuthi sesifikile phela isikhathi sekhefu lekhisimusi le new year iyalandela maduze nje. Umbuzo esibuza kini ikakhulu abakudiaspora kathesi kulolu hlelo ikuthi lonyaka liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya emidenini liyebona izihlobo labangane. Mbona sokusela amaviki amathathu kuphela lensukwana ezithile ukubana kube likhisimusi. Umumo siyakwazi ukubana kawumanga kuhle. Abantu abaningi esenke ngakhuluma labo, hhayi bayakhala bathi ha ngomumo osekhaya okwamanje kasibona ukubana sizafika. Kodwa sengikhulume labo bayathembisa ukuthumela amachangana ikakhulu abase-South Africa, amachangana bheki bathi hhayi bazathumela mpela orayisi, impuphu labo bani bani, imuli ukuze zikhona ukudla ikhisimusi decent ebonakalayo layo lonyaka ngoba umumo mubi. Indlala ibahile ngokusho kwenhlanganiso esiphathisa abantu ngokudla ezigoqela i-WFP. Abantu abafika 7.7 million eZimbabwe bayalamba sikhuluma nje badinga ukuphathiswa ngokudla nearly 8 million. Onga ngokuthi you more than population yabantu beZimbabwe kuyalanjwa bakithi. Ngakho sifuna ukuzwa yini lamhlanje abakudiaspora. Ekubana njengoba ibhahile kangaka indlala liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya liyezibonela lana ukuthi kunjani kumbe elizabathumela izimali lokudla abasekhaya izihlobo labangane phela labo bakhona ukuba nekhisimusi enhle. Yilo udaba esingalo lamhlanje Jonga.
Ngongu vadiwa watereri nevatariri. Vanoda kupinda mchurongwa titumirei pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Makango tumira namba zenyu ipapo tokufonerai kuti munge mchipinda muchirongwa. And also remember Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com. Nasi tikutaura nenyaya ye zoro re kisimusi ra tarisana nenyika ndofunga kwa sara masondo matatu kuti nyika inge ichipinda muzoro rekisimusi. Asi tinoziva kuti kubva panango pera November kusvika iyo zuva rekisimusi, vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa vanenge vatotanga kutumira zvinhu kuenda kumusha, zvingava mbatya dzekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro. Gore rino tiri kunzwa kuti zvinhu zvine zvakati omei zvakanyanya muZimbabwe nenyaya dzemitengo. MuZimbabwe mitengo yezvinhu zvakawanda iri kunzi iri kukwira zvekuti vakawanda havachakwanisa kunge vachitenga zvinhu izvozvo. Varimi vatiri kutaurawo navo vari kutaura kuti mbeu nefotereza hazvisi kutengeka. Vamwe vari kuti dai zvainge zvichibvira vachizvitorawo kunze kwenyika zvichipinda munyika zvakareruka. Tinoziva kuti veZimbabwe vana vari kunze kwenyika magara maamuchisimudzawo upfumi kuburikidza nemari yamunotumira kumusha yatingati maremittance. Zvinoita kuti mhuri dzinge dzichirarama kumusha wekufamily support. Asi vakawanda vari kuchemawo kuti hongu tinogona kunge tichitumirwa mari nevana nehama vari kunze kwenyika. Asi mitengo yechinhu mangwana unomuka ichinzi chakwira. Takaona kupera kwesvondo ntunga chingwa chichinzi chakwira kubva $14.75 kuenda $18. Yes, saka unenge uine mari muhomu wakangorara nayo chete mangwana. Inenge yasiyiwa
nezvazvo.
Saka vazhinji vari kuda kunzwa kuti imimiwo muri kunze kwenyika zvii zvamuri kuita, muri kuendawo here kumusha? Vamwe vanotaura kuti aiwa ini handisi kutumira mari ndoita zvokuenda ini. Vamwe vachiti aiwa tatotanga kutumira mari kuti vanhu vari kumusha vange vachibatsirika. Vamwe vachiti atangawo kutumira magrocery nana malaicha nemachanganbeg. Ndozvatoda kuti tinzwe tichikurukura nezvazvo nhasi muchirongwa. Tifonerei muri kwese kwese kwamuri. Regai tinzwe kuti tine vatana here parunhare ntunga.
Ndipfunge ndofunga mfeso wedu achiri kutsvaga uya mhena kuti havasi kubatika. Asi inyaya yenzara jonga sangano reWFP rekuti nemamwe masangano anobatsira vanhu nechikafu hazi 7.7 million people vakatarisana nenzara.
Iyo yatingati 50% yepopulation yehwandu yevanhu vevana veZimbabwe. Regai tinzwe ntunga tine munhu parunhare. Hallo. Hello.
Hello, Kazwai.
Magadi baba.
Tripo magadi zenyu.
Ai vandiri mupenyu. Ndiana vatiri kutaura navavo.
Muri kutaura navo chigocha Elfas
Chigocha. Mukoma Elfas Chigocha, muri kupi mukoma?
Ndiri muLimpopo mudhorobha rinonzi Mukopane mumusha unonzi Mushati.
South Africa.
South Africa.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Alright, inini se maonera ndiri kuita ndekuti ndakatoona zviri nani kuti hama dziri kumusha vanenge vavhara zvikoro vaya vaya tovatumira matickets vouya kuno kuosvo chivo holiday nekuti iwo ukabvara napo kuti ndiri kuenda kumusha ndikundoona hama unosvo shungurudzika zvaunongoona chete unobva nyatsoona kuti no anyika dzokera kumasure sure sure kuti holiday haizombonakisi zvinosinge zviri nani vachidii vachiuya kunoku muchienda kumamoro muchidaro daro muchidaro daro kana holiday dzapero wodzokera kumasure ndozvatinoona zviri nani.
Ya muri kutaura mukoma Elfas ndoiye inonzi hanzi mwana wehuku anodya aripo. Vamune muinawewo ndovanenge vachinakidzwa ko vamwe vasarawo kumba veukamawo nokuti hamusi vakwanisa vese kuvauyisa kuSouth Africa.
Aiwa vanin'ina vato kuno wese umwe akasvika kunoku manje manje nenyaya yekuti madoctors akastrike anorarama nemapilizi 6-7 emapilizi akatobva kuna India kundoitwa
nesaka
nenyaya yekusamira zvakanaka yemuzvipatara takatoona kuti zviri nani kuti auye kunoku. Saka vazukuruwo futi vanenge vakatarisa kuti ndotodyawo maholiday kuna sekuru ndopaunoona mukana wokuuya kunoku. Saka kuti uzoti no kuna natete kuna namai guru mudzimai womukoma kuna nani kuna nani
kuna natsano hanzvadzi dzaadzimai varamu vanenge navadzimai.
Right, ngatichendei pahambikiri pafood security. Pafood security apa chinhu chakakanganisika chaizvo munguva yekuzanzi ndikire land redistribution zvimwe zviri fast track redistribution chirongwa chacho hachina kuitwa zvakanaka ende kechenge chisiri muurongwa ba inge iri nzira yekuwa na vote because tiketi mtukwanzu kwenda kuma vote sana waruma waka zutu wali kupawa nulendi iyo watu gowana mafami tukuzi wezi nezi kutunga mkono unesipitine mafami atika farming is a business haunga goni kutunga hende kutorima kufamu iko kuku uko kufiska kwa kafurika ndi waka bata makini uro kutoroku shawusu kachini kwa hindi maru kutore maharaku sana mafami hacha senze uyo waka toro mangani uyo waka toro mangani uyo waka toro mangani sana mafami zaka anaka ana infrastructure kata sema jengo ni zinzo kudirijira ana togwa ni wani wane iwo washo watu kutawara nezavo saka hapana production ingaitike nendawa kubira kama kare kare kujia kwa hizo kwa hizo tenge seru kwa zimanyika wana Malawi wana Zambia kudaru naro kutata kinyese ya hii kwa hiba kuma commercial farmers ndio ma commercial farmers acha akapatwa ndio batogwa ni wani anditi watuwa ashandisa ndio saka situation ya kata hii wongu mbura inakunaye asika mu mafamu zimomo mune maimu infrastructure kata sema sema jengi dozu zaigo na kuraramisa nyika izi marazi ya taakuta so kubatiri kwa nabibu taigo na kubatiri kwa hidu toita zimwe tofandira pambiri saka kutu zuzimaka zinoku nukunaka nindawa lendi raka batu kwa na waru mwasugo kushasita nindawa eku wano wache uwezi waka joko na kudore fiskas huko antitika saka food security chango kera hidu problemu kishungo na matungo pomera chi global warming kutu mpura zisikuna zaka naka this and that barichiko ndiro chiri papapo mani nika ya ine mari yaka naka chesezo ya kutu inga gondogu ita madenzi zoeta zaka uya kituziziwa kibirula ya chaka ita nde ipi
mkoma chigocha mkoma chigocha mwono kuona kukulu mafute ili ndewele
Ogunga enzi, ogunga enzi, rapo
vere. Kuluma baba, kuluma, vachele, vachele.
Uya tumeza ina machanga na chigocha.
Nifunde wabula wayo, ema chaiskova, uya na wafunde nuveza, ilveza sekundari.
Hawu yebo kuhle kakhulu isonje ngoba soku ngoDisemba uyathumeza ina ma groceries umbe yahambe kahle
Hawuya yi vere makutokuda kuda vandira vana va vere vazimisele kakhulu usupportage yazo intoto yombuso sekaye ngazingombuso leyo yini ngani ngoba nakubona mina vele loba kuthiwa nemani ama-results lawo ama-elections lawo ama-results angu-3 manje sizalandlela ipi usho ubona ukuthi into ekhona ariqwa from the beginning into lezi ziyala ukuhlangana ngani ngoba there's no confidence into the government why because the majority bayabona ukuthi into leyo yariqwa le isaqilwa la injabulo lena yenzakala lafana kukhisha umdala lapha kwakuyijabulo ukuthi orasokuifuisa kuphuma umdala ama-elections lawa lapha yeza lapha sabakhipha so-ke kwaguquka ngani ngoba yantshontshwa into leyana uzathumala abanaye kouro wayethuzeni ebhemeni atshono rayithi so kubi mntakamama ukuthi mina ngizibone mina ngisithi ngiyekhaya mina ngiyothengisa umkhasi $17 soyise ukuthi hayi akuyeni mina ngithatha abazukulu bami abanamaphasipoti laba abanganamaphasipoti hard luck abanaba bakhona lapha bayasebenza nabo bathatha ezinye izihlobo obunye nabo thatha ezinye izihlobo abantu sizothini sizokudla impilo lapha eSouth Africa la kuze sekulunge kwelinye ilanga but I don't know when ngoba into ekhona yikuthi eziphethwe ngabantu ukuthi abana direction into abayifunayo nje kuphela ukuthi bathathe imali ku-fiscal laphana zibe ngezabo nansi imali yaphuma eChina laphana eChina yakhipha ama-millions athile bona baqamba phansi iyamelika yakhipha ama-over 3 something million mase bekhuluma umthuli mobila baqambe phansi enyelela ngaphi bayathatha benikane izinduna nenkosi bahamba ngama-4x4 but ama-doctors bahamba ngem-12 ngani ngoba izinduna nenkosi lezi ukuthi bathenge ama-40 lawa adulayo lawa ngikwenzela ukuthi bancindezele uzulu osemakhaya ukuthi esigabeni sami mina akuna muntu ozavotele badlele ngasizana u-PF yinto esibambile emakhaya sasa ubona ukuthi khona i-AMDC ibuse emadorobheni lapho ngena nduna nenkosi izana u-PF ibambe ngale makhaya lapho kunozulu omningi yiko lapho kuhlinhle khona ihamba ngabe kwayaphandle so yake ngizwe nje ubaba uchuma lapho ekhuluma ukuthi kwaba yunikakodi kwaba yunit wakodi that was a forced thing ngani ngokodabe ngoba sebebanjiwe sebebafasisebebaamajeda abantu bebulawa in thousands every day uposeba nje kuphela ukuthi khona izaphu p f izaphu ingene kuzanupf kungokwona ukuthi abantu bayafa kwaba indaba yokuthi no wenza ukuthi abantu bengafi wazenzeka ngathi ubambane nabo
siyathuma
bona babele kube sikhona isibambene sibambene hayi sabambana sabambana
siyabonga mnumzana Chigocha kahle sithatha abanye abalaleli kodwa hayi siyabonga ungena kuhlelo.
Hello. I think as a nation, we've got to realize that the issue of remittance, although I applaud every Zimbabwean who has helped their relatives or family back in Zimbabwe, the reality is it was only supposed to be a short-term measure. It did not solve the problem. We have been sending, some people estimated as much as $2 to $3 billion US dollars back to Zimbabwe for the last 20 years, a year, for the last 20 years. And yet the economy has continued to go, to get worse and worse and worse. And now we are facing a situation where people are dying. Varume. Amna ma doctor, amna ma nurse, amna mshonga, amna equipment, nothing there. That is where we should be looking at. Yes, remittance is there's nothing wrong with it, but it's only meant to be a short gap measure, and I think they fail to appreciate that. And I think Zimbabweans should really wake up to that reality now. You cannot continue to think the nation will be sustained by remittance. Mm-hmm. No. We've got to solve the problems. And yeah. The problem has been bad governance. President Mnangagwa, when he got into power 2 years ago, he promised he was going to have zero tolerance to corruption.
To corruption, yeah.
How many of those corrupt people who have been looting the diamonds have been arrested? How many dollars has he recovered of that of the looted wealth from the diamonds? Zero. He has not arrested one person. Last year, those elections, we can bury our heads in the head, in the sand, and pretend they were free, fair, and credible. They were not. Every other organization, including the Commonwealth, that observed the elections, they say those elections were a farce. And as long as we have got a pariah state in which it's ruled by corrupt, incompetent, and vote-rigging thugs, Zimbabwe is not going to get out of this mess.
Right.
And we can send all we are earning, those of us who are outside the country, we can send all our salary back to Zimbabwe. The situation will not get any better. It will only continue to get worse and worse.
Dan,
because right now, Banjo to Mizira, Mkomoko, ne immediate relatives. They've got to send Ryan Rose.
Vari kunze kwenyika tinongomanikidzirwa kutoramba uchicheuka hama dzako dziri kumusha.
But isusu vari kunze kwenyika, how many of us have said that we must correct the problem of bad governance? How many of us last year, for instance, stood up and say no, those elections were not right? We all buried our heads in the sand and pretended they were free, fair, and credible. And yet we know. I mean, if you live in UK, USA, Canada, Australia, and you still do not understand the bare essentials of what constitutes a free, fair, and credible election, God damn it! You know? Varume, I think I need to go down. Free, fair, and credible elections.
Hello? Yes.
Aiwa tikudaro.
Aiwa maita basa zvikuru vamukori tisaramba tichikubatai.
Thank you, thank you.
Thank you so much. That's one of our regular callers, Mr. Wilbert Mukori. I think we are now joined by our guest. Oh, there's Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, one of our guests, is the president of International Cross Border Traders Association and is based in Johannesburg, South Africa. Wa Juru to gamuchira muchirongwa. Aiwa kunotirwa penyu kuti na mukoma ntungamiri nkomo zvakare vari pano pachirongwa.
Hey, baba nkomo, ndakona.
Hey, kunjani Juru?
Christmas box then I got to tell you.
When you hamba in a car and you umumo unje so. Okay, so now batumela say even phakathi komnyaka ngenyanga uthumeza ukudla okunganani kumbe le mali enganani? We've lost Juru there. Inombolo zangkona mafoni besizama ukumfonela lapha earlier lomunye owesibili esizama ukuba laye futhi ose South Africa kodwa incingo zakhona ungani ziyahlupha kodwa abasanda sixhuma singumsakazo we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-Diaspora Forum. Namhlanje sikhangela ikhefu lekhisimusi ikakhulu sikhuluma lana abakudiaspora kubana liyabaphathisa yini abasekhaya, liyahamba yini ekhaya kumbe lizabathengela ukudla liphathise lezi mali ngoba umumo mubi kakhulu. It's 21 minutes past 8 o'clock.
Ndungarikati mbozwa zvikutaurwa nevatereri nevatariri vari paShona Facebook page. Hanzi namukoma Lawrence Manyise, namba dzangu idzondifonerei, tichakufonerai mukoma Lawrence. Then munyaradzi Kabaira. Hanzi evening VOA watching from Zambia. Tinotenda muchitona muri kuZambia ikoko. Mukoma Mutupira Munashi, hanzi maswera sei muri yeZimbabwe. Tiri kukubatai zvakanaka from Johannesburg Tembisa. Kuti mukoma Tolerance Chivondo, and seeing you for the first time, thanks timu rangu, rambaye makashinga, tinotenda shukuru mkoma Tolerance. Talent Mchema, and ndakubata iwo nao, ndriko kuzimu shangu, ndakashkora shangu, nchikuterera hii, vakumana, chasara, furai channel ya TV. Aiwa, tinotenda ne kuru zire yoyo, iwi funga ya ganaka, ntunga ya kuta, anzi tinge chivurao channel ya TV, mikana ya gavuma, munona taita. Then, pana mkoma Love Mosi Wanda, wanyora nesi ndebele, andidu kuzunya tse kunyanyo ichikora steriki sindebele, ndichati mwangu ntunga ewe renge. Tatenda Johnny Chatora, maskwera sehae wataskwera rakanaka. Then Brian Chuavi Chuariro, anzimaini rakanaka, ndiruku nzwai, Loud and Clear and Dream South Africa, kumpumalanga Bethel Town. Tinotenda zikuru, watereri wose, wapinda mchurongwa tininge tane mwe mtereri parunare. Alo?
Hello?
Ndiana abo?
Ini ndino Sekuru Maisha.
Sekuru Maisha.
Maisha.
Mo Maisha, Sekuru Maisha.
Ndiriku Harare kuno.
Maita basa Sekuru Maisha mapinda mushirongwa chedu.
Nyaya yake dongo zvindizi nambonzo anoita ari kunze kunyika vachiti havasi kukwanisa kuya kuno kunyika kuno kuti zvinhu zvakaoma kudaro saizvozvo. Saka nyaya yake da kubata panapa ndeyekuti imbobata adzonga.
Yes, baba.
Ndandichiverenga Mateo chapter 24.
Eh.
Verse 38-39.
Eh.
Regai ndimandataura zvairi kuita manje.
Eh.
Zvikanzi naJesu zvaranga zvakaita panguva yaNoa.
Eh. Eh, teverengai tiri kuteerera.
Zvikanzi vakanga vanhu vokwanira iyo mimba ndo vakaparadzwa nemvura vaya.
Eh.
Ndzi vakanga vachidya vachinwa Vachirora hazvina netsika yese. Kusvikira mvura yazo yandobva they were swept away by that thing. You know, this Christmas thing is more or less like the same thing.
Eh.
Yeah, Christmas here, yakaunzwana iwo.
Ah, Christmas ndinoenda kutobvunzawo imi sekuru kuti ndiani akaunza Christmas nokuti ndakangoberekwawo Christmas iripo.
Ndimi kamuri kuverenga Bible.
Bible hamuna.
Hamuna Christmas. Oh.
Saka waitako jonga chamada wandibatsira ndikundiwane mukana wakati ukatera Matthew 24 verse 38 and 39 ine zvokurondera this is Jesus talking.
Yeah. Regai ndibanda toivhura panapa imi weringa endera henyu mberi.
Alright, saka ndandingoti ini someone must have misled us actually by saying there is Christmas. Even when Jesus was born, there was no feasting about Jesus' birthday. You can't find it in the Bible.
Okay.
Well, ngati tarise nenzira iyi mukoma wangu. You know, Christmas, of course, in a murotinzwa here. Okay, ndati ngati tarise ine imwe nzira. Wongo Christmas nde vatedi vechi Kristu. Asi izororo zvakare whereby vanhu vakawanda vari panze kwenyika kwavari kudzokera kumamisha vachinosangana uye vachifara nemhuri neshamwari. Saka we can also look at it from that perspective kuti handiro holiday rema Christians chete. Because chero vasiri vatendi vari kutarisirawo kudzokera kuZimbabwe kumhuri dzavo vachidya vachifara, handizvo?
All right, I agree with you on that particular point, but then it is, don't spoil this thing by saying it is about Jesus' death. It is nothing like that.
I know.
Those people who don't
even know what he called. Sekuru Maisha Mazga, Erika Chirongwa, Atina Kumbuta or Ataka Nangane Christmas. Ndofunga kana mamateri rastati point yedu sekuru yatiri kukurukura ndeyekuti nguva ino yezoro rekrisimusi negoredzva vanhu vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda
mirai
ndipedze sekuru regai ndipedze izvi imuda kurambidza vanhu kutaura nezvakrist here kana kuti thank you so much isisi tiri kutaura kuti ndonguva inoungana vanhu mafamilies neshamwari tichibvunza vari kunze kwenyika kuti zvii zvamuri kuita vari munyika kuti zvii zvamuri kuita. Saka
aiwa
imi muri kurirambiriri kuti Christmas.
Okay, tatenda mukoma.
Ngaitore mwe mutereri tatenda sekuru Maisha. Alo, tine mwe mutereri parunhare.
Alo?
Yes, ndiani ari parunhare?
Charles Manyongodo.
Mukoma Charles, muri kupi?
Ndiri kunonzi kuCape Town kuusa.
Munye os Manyongodo.
Manyongodo yekugogo kwamanoti.
Aiwa, pakanaka, tinotenda. Mapinda muchirongwa mukoma Charles, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Nyaya tiri kukurukura yakaoma kuti tiinde kumusha zvakaoma. Mazuva ano sadza kumusha hakuchina. Grocery hakuchina. Saka kwakuita mari yetransport kuti uende kumusha wotongora zviri nani kutumira mari yechibage neshuga kuti vana vatambewo Christmas.
Saka imi mune muchiitei manje kana muri South Africa mune muchishanda here zuva iroro?
Ya, isusu tiri masecurity South Africa vakatovhara vemakambani, saka hatitombowani mukana wekuti titombovhakacha.
Right, saka chandoda kubvunza ndechekuti chiri kutaisai kudzokera kumusha paChristmas ibasa here kana kuti kushaya mari nokuti pane zvinhu zviviri apa.
Aiwa, mari tinayo but ukaenda kumusha mabhazi unoziva kuti paholidhi anodhura, saka hakuzobhalansi kuti unotenga kumusha tiri kutenga sadza, tiri kutenga tirikubhadhara maschool fees, tirikutenga everything, we are buying everything, saka tizotora mari yatinoyatawana shomanene uye tikwire bhazi kuenda kumusha.
I know. Aiwa.
Aiwa, tinotenda mko.
Tinotenda zvikuru mukoma. Charles ndofunga vakunzwai kumati gokwe.
Kugoko kumanoti
ndofunga vanzwa kuti mukoma Charles Mangodo, Mango Manyongodo. Mukoma Charles Manyongodo. Eh, vanga vari parunhare, vari mu Cape Town, tinotenda zvikuru. Hanzi aiwa kumusha kuti tiende tinoda asi dambudzikondera kuti nguva dzezororo idzi. Mitengo yemari yekuripira mabhazi inoti kwirei uyewo iwo vanenge vari pabasa. That's someone saying it's tough for us to go back home because of two things.
Kunjalo jonga abalaleli bakhona abasilandelayo lapha ekhasini leFacebook. Kulobani laphana kulo mhlonitsha ukucaca phulo uthi yena I'm here listening to Zimbabwe's favorite radio. Siyabonga baba phulo. Kuzoba lovusi mpofu uthi wena akuvumi inkomo, sizothumeza kuphela isimo ekhaya kunzima, yikho ukutonga kwaro. Kuzoba lobanike laphana uBethu Tsunga uthi wena uMangoye ulala eziko for sure eZimbabwe. Then uTim Hlabangana uyabingelela uthi wena amatshono bakithi. Hayi, lathi siyakubulisa Hlabangana, sekuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. It's 8:30. And tonight we are talking about the festive season. If you are in the diaspora, we want to hear from you. Are you sending some money, some goodies, some Christmas boxes back home for friends and relatives? Or are you traveling back home this festive season, considering the economic challenges engulfing the nation, as well as the hunger situation? 7.7 million people, Zimbabweans, both in townships and in the countryside, are facing hunger. Sithathe one of our guests Ngovuso Moses Panda oyisiphathamandla se-African Diaspora Forum South Africa. Baba Spanda, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga, ngibingelele, ngibingelele abalaleli.
Yes, sesibotshiwe.
Ziboshiwe zona. Kanti ziboshwa nje ake sitha kuze ukuba mhlawumbe ukuthi umuntu ayodla ikhefu uhamba nje okubangelwa kungahlaliseki akwabantu abaphuma kwelaseZimbabwe endaweni ezihlukahlukene nje khona lapha ezansi eningizimu yase-Afrika yonke jikelele. Ngoba sinabanye abakhala kakhulu lapha ngaseBotswana, abaphatheke kabi kakhulu, abasesimeni esingasihlanga osokubaluleke osokuze kwafika kuleso sigaba sokuthi kufanele ukuthi siyofika khona. Mhlawumbe sithole ukuthi singaxoxisana neyiphathamandla zangeya ndawo kanye nalaba abakwa-United Nations ababheka amalungelo lokuphephela, ukuthi sizwizwe kanti kuhluleka kephi ukuthi kulunga abantu laba abahleli ezweni laseBotswana elingahloniphi kakhulukazi amalungelo abantu abayiphepheli, ukuthi kunginxa yani UNHCR engathathanga amanyathelo okufuneka ukuthi awathathe ukuthi abasuse labantu abahlaliswe emazweni ahlonipha njalo amukela abantu abayiziphephele.
Iziphephele ezikhala ngokuhlukuluzwa kweleBotswana lezi ngeza kwamanye amazwe asezansi e-Afrika kumbe zigoqela ezeZimbabwe?
Ezikule ndawo esikhuluma ngayo kakhulukazi ngesaseZimbabwe.
Kungaphi lapho? Kusedukwe.
Yebo, kusedukwe.
Bakhala ngokuhlukuluzwa ngayiphi indlela?
Ukuhlala kwabo kube kuvele kungokwesikhashana ngoba iBotswana ayizamukeli iziphepheli kahle kahle. Kodwa-ke kusho ukuthi umkhandlu oyiwona obamele obabhekileyo yilo olapha eNingizimu Afrika, UNHCR olapha ePretoria, Brooklyn. Okusho ukuthi abantu abalapha sebenesikhathi eside impela, iminyaka efika cisha iminyaka elishumi bekuleya ndawo, abanye egcineyo lapho kuzwakala ukuthi kunemindeni engafika amakhulu ayisithupha. Kanti-ke siphinde size njalo ukuthi imindeni engaba isishiyagalolunye kumbe galombili yiyo kuphela esithe yasuswa kulezo ndawo yahanjiswa kwamanye amazwe afana nalakwaseMelika. Kanti laba bantu babefake izicelo ukuthi lakudala ngoba nakho phela iBotswana ayamukeli iziphephelo okusho ukuthi bekungumlando ka-UNHCR ukuthi ubafunele indawo lapha bangahamba bayophephela khona. And kanti labantu bebengakhethile ndawana thize kodwa bebedinga nje ukuthi bahlalise endaweni ehlonipha amalungelo abantu abayiziphephelo. Uhulumeni waseBotswana usebelandela abantu ukuthi hayi njengoba yilevele engabagcini usho ukuthi labantu kufuneka ukuthi babuyele ngoba phela isimo abalesibalekile kwelaseZimbabwe sesaphela. Esingakuzisike ukuthi isimo okhuluma ngaso uhulumeni waseBotswana yisiphi kahle kahle athi sesaphela esiyisona asicubula wasibona ukuthi siphelile. Ngokunjalo wasetshela UNHCR ukuthi kufanele ukuthi aqiniseke ukuthi abantu bahambe kodwa abantu ngoba basho ukuthi hayi cha akukho lapho esingakhona isimo kasikaguquki. Kwasokuthiwa abantu ngabaqale kabusha ukuthi bazobhalela ku-UNHCR bazocela bafake izicelo ezintsha ezokuthi baqhubeke bevikelwe. Kodwa UNHCR wathi nangalokho mako besakwenza lokho uhulumeni waseBotswana ngathi kabayidudule baphindele emakhaya akukho into angayenza ukuthi akuvimbe lokho bazovele bathwale nje babuyisele kwelaseZimbabwe.
Thank you so much.
Sibanda sithatha umlaleli Jonga.
Thank you so much. Tinemtereri parunare. Hello.
Hello, Wakabini.
Takasimba makasimba ndiyana.
Zinaitwa Christopher G.
Mkoma Christopher, murikufona muri kupi?
Ndimu Harare.
Harare, aiwa tipeyo pfungwa dzenyu.
Ya, ndokuti zvine iyo takutongorarama nevanhu vari kunze kuti dei vatongotumirawo magrocery vachibatsira nekuti zviri muno muHarare nemuZimbabwe yese zvakaoma. Hakupuwa mari nhasi mangwana ino mukaisingatengi saka haina chairi kumbobatsira. Shuwa nyika yatambura ende vanhu vari kufa, nzara, zvese zvakangoma hapana kana chakambonakira vanhu. Transport yacho hakuna, diesel mafuta zvese. Saka kutorarama nevari kunze vacho vari kunze vacho vanotopedzera vatoomerwa futi vari dzavo dzavanoshanda havachainjoya. Kwakungoti asa ukatambira tumari wakutofunga kuendesera vari kumusha saka ei akaoma dei basi inoita tombobatsirwawo nedzimwe nyika.
Saka panogadziriswa sei mukoma Christopher?
Hai tiri kuzvidei anhu vari kunze vazimbabwen zvose zvavo kwaari kunyika dzese vamwe sevo musoro pamwe chete tikwanise kugadzisa namwe yatinayo munyika menyu kuti gavhenendi yemuzimbabwe haine corruption. Vanongozvifunga ivo vega vanhu vachisafa ivo vari kudya machikichora havana zviri kuvarwadza asi vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Thank you so much. Maita basa mukoma Christopher. Regai tinzwe tine mumwe muteereri tisati taenda kuna vadenis juru vari parunhare. Halo.
Makadiko mukoma Jonga.
Ndakasimba ndiye navo.
Ndiva Simon ndiri kuno kuBotswana.
Mukoma Simon from Botswana, kumusha muchibva kupi?
Tinobva kumugokwe kwaTipijiri.
Gokwe inganhasi gokwe iri kupisa tamhe tina mukoma Charles manyongodo wekugokwe zvakare. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Nyaya munhu kutaura mukoma Jonga inonzwisa tichi nokuti zvechiwa kumusha hakuna kumira zvakanaka. Zvatangova kushuvira ndezvekuti vari kunze vanenge vawanawo tumari ngavazame kubatsira vari kumusha kuti Christmas yachona ingova yezawe riri nani. Nokuti haichafanani neyakare yokuti taigona kuswera tichimhanya namaraini tichidya tichiguta tichiita zvese zvataida. Iye zvino atongowana chikafu anovharira nhomba nevana vachodya achigutawo obuda vana vongondotamba asi vabva kubva kwavo vakaguta. Saka ndinokurudzira vese vari kunze kuti dei mama zamawo kuti chero mukasaenda zvenyu kumisha ikoko uko mutumirewo vabereki nehama neshamwari zvinobatikavo ingava mari kana chikafu kutengera vabereki chikafu. So kuno kunze kwenyikawo chikafu chinenge chiri nani tongotosafa pakupa vana maraita vachiendesa chikafu kumusha kundopa vabereki vedu nevana vedu.
Imimi zvandingangokurudzirawo
vamwe
zvii zvamaitawo imi pari zvino nokuti dzimwe nguva makanonoka kuzoendesa chikafu chinosvika Christmas yapera vanhu vaakushaya zvokuita nacho chaa chakananga ane Christmas.
Hai isu tambozamawo takanga tichimboitawo mama wakirabhu kunoko kuunganidza chikafu saka tambenge tatumirawo chimwe chikafu kumusha ikoko notumarumari. Patati tichitengerawo vabereki mbeu dzekuti varime kumusha ikoko ndobva tangozobatanzira nechikafu kuti vazame kungoona kuti vangaita sei.
Aiwe.
Saka kurudziro iyo ndinokumbira kuna vamwe vese vari kunze kwenyika vane dzimari nevamwe vasati vabata dzimari kurumidza iyo muendese mari kumusha nokuti nyika yekumusha kwedu haichina kumira zvakanaka.
Thank you so much, Mukoma Christopher. Tinotendawo zvakare nekurudziro yenyu yekuti vamwe vange vachibatsirawo neurongwa hwekuumba masavings club hamuri kuita ndofunga uchatambirwawo nevamwe vakawanda. Thank you so much.
Kuzoba lo Themba Socha moyo utwena salbona ndwasakazi ngilibuka ngise South Africa eThembisa siyabonga moyo uyaphina njalo ubaba ukucaca phulo ongu member of parliament umeli wedalele parliament I think ngwayinkulumane wasonxa ngaphambanisi uthi yena nxa mina njengomuntu osebenzayo ngingeneliso ukuthi ngithole khona ukudla kwansuku zonke asazi ukuthi abantu baza kuthini lonyaka ikhisimosi ivaliwe lonyaka spenduke kuwe Sibanda uyakhuluma lapho baba uphulu uthi ikhisimosi eZimbabwe ivaliwe lonyaka kayikho veli canceliwe kukhalenda uvumelana naye
asazi ngoba ethi lonyaka kanti masibhekisisa kahlehle ake sithi ukhisimusi mhlawumbe eZimbabwe empeleni wagcina kuba khona phela eminyaka emicishe ngamashumi amabili adlula kumbe kuphinde kweqe lapho kodwa maye kubona ngaleyo ndlela kuthi ukuthi ubunzima bakhona mhlawumbe uzama ukuchaza ukuthi ubunzima bakhona leyo kulonyaka kuthi ukuthi buyeqile ukudlula lokho akade bekujwayele okade kujwayelekile kanti besibhekele ukuthi angithi uhulumeni ubethembisa ukuthi njengoba etshintsha imali kanti futhi kunemizamo lekade kuthiwa iyenziwa eyokuthi kuqinisa isandla ukuze kube nenguquko ezomnotho kuthi ukuthi into zizoba ngcono kuyisimanga esikhulu kakhulu-ke maku ukuthi konke lokho kwenza ukuthi abantu bakhale ngalindlela ngoba sesibonile nabantu ukuthi bathumela izinto nendlela izinga selingathi iyaqala ukukhuphuka kanti nesomiso lesesikhona senza kube nzima ukuthi abantu bazimisele ngoba babona ukuthi bazolima babe nesivuno esithile okwenza ukuthi abantu babe sengcopheni ukuthi bazofa ngendlala ngamafishane ngithi empeleni uqinisile umnumzane ukuthi lonyaka ikhisimusi izobe ingekho ngoba nemali ayithengi lutho intengo yezinto iguquka nsuku zonke nezitolo ezinkulu sibonile ukuthi lezi ezibuya kwelaseMzantsi Afrika zithi azisazi ukuqhubeka zisebenzela kwelaseZimbabwe ngoba kakusasebenzeke.
Nxa ukhuluma laba abantu abangamalunga enhlanganiso yakho bathini bathi bahamba yini kumbe labo bathi akulalutho lokulanda lonyaka eZimbabwe
abantu laba babuya ngaphandle abalana into abayihambelayo emakhaya kumpe eZimbabwe makufika isikhathi sekhefu ngiyobona izihlobo abahambe empeleni ngoba nakho kukhona bangakuthola into esizoba nzima ikuthi makuyikuthi indlala ibhokhe ngalindlela kusho ukuthi bazohlulwa yimali ngoba makumele ukuthi bathenge yonke into kusukisela kwisawuti kusukisela nje kuyo yonke into encanyana kusho ukuthi ibudget yabo izohluleka nokuthi banelise ukuthi bahambe isifiso sokuthi bahambe njengenjwayelo babethonga umoya bathole ikhefu bebenaso kodwa ngathi epaketini kulapho kuzovele kukhuphukele khona kube nzima kubo ngoba imali edingakala lonyaka iningi kakhulu
It's a quarter to 8 o'clock and a quarter to 2 o'clock ngemini enkulu lapha eWashington. Bayakhuluma jonga abantu bathi ha lonyaka kula khisimusi.
Ha kuna khisimusi. Hanzi ingovharwa handiti.
Hanzi yakavharwa
this. Yakavharwa. Regai tinzwe une muteerera ari parunhare. Hello.
Hello.
Yes, ndiani avo?
Ndiva Mutambi.
Mukoma Mutambi.
Mutambi.
Wa Mutambe.
Mutambi.
Ehe. Muri kupi?
Ndiri ku Harare.
Maita basa pindai muchirongwa.
Tida kupindawo panyaya ye Christmas.
Hatisingotarisa Christmas chete tikutarisa nguva yatiri yekugadzirira zororo kuti zvive zviri kuitwa vari kumusha nevari kunze kwenyika.
Ndizvozvo. Tinoti kune vari kudiaspora vakaita muyo kuti havadi kuya kuno kuka nekuti ikukuru kundo vanotidetsera nekuti ndio anoti ndachikafu chichi kuna hakuna chiriko.
Asi katinongoti zvitoro zvakazara baba mutande.
Zvakazara zvino musoro asi mari yekutenga ndopasina. Muri kuona tikungoshanda. Shanda kwa tukuita mari dzatikutanda dzega hadzikwani kutenga. Ukaitambira nhasi mangwana acho haitenge mari yacho.
Yeah.
Maona.
Saka tingati iri kurohwa neinflation here.
Inflation iri kurohwa zuva nezuva. Maona. Saka zvinonetsa munoona zviri kuno kwedu kunoku zvekutoti nzara chacho Christmas cake hatimbotasa kuti tichatamba Christmas kana mhuri chaidzo hapana mufaro.
Yeah. Ko panyaya yezvekurimisa wei mamira sei wemi?
Zvekurimisa zvacho kazvinongotaurwa vajonga ende mukaona kuti mafarms aito fama mamakrazi hamuna chimwe iko zvose gurireka kune kune nzara imwe inotyisa nekuti varimi tevachava kuchema. Hakuna zvekurimisa nemputati hakuna chivaitemba nekuti komandi. Komandi yacho hurumende haina kubhadhara kwainotora zvinhu saka vanhu zvimwe vanozowana kupi.
Ya pakaoma. Aiwa tinotenda zvikuru baba, thank you so much.
Aiwa mbomupota muchitifonerawo vajonga tichitaurawo tine shungu chaizvo ende tinotera vestudio seven mazuva ese ndo yatinototi kwatunzwa chokwadi chezvinoitika nekuti pazvo zvinoitika muno mukaisa hatizvizi totozvinzwa kubva kwenyiko.
Thank you so much, tinotenda. Rambai muchititsigira. Hatine mumwe muteereri parunhare. Halo,
zvakanaka.
Ndiani avo? Halo, halo,
zvakanaka.
Nhare yenyu inenge iri kuita ichimbodonai. Taurai tinzwe. I think connection is poor. We'll try to reconnect with you. I think it's
all
okay. Varu kuti vanenge vatwari kuZambia ne?
Ana kunzisisa afone avaizvo.
Haisi kunyatsoita zvakanaka. Saka vajuru havana kuzodzoka pachirongwa handiti. Ndombobvunza vajuru mazodzoka here tingango kusiya makachema. Rikaitende kuna Dr. Swanda. Dr. Swanda.
Baba.
Vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa ndoo vamwe vanhu vanobatsira nguva dzino dzezororo kuburikidza nekutumira zvinhu kumusha vana malaita vachitakura nezvimwe zvakadaro. Muri kuona zviri kuitika here gore rino kuti even kana kune vamwe vari kunze vari kuchema zvinhu zvakaoma?
Chiri kuitika ndechekuti chero muno muSouth Africa macho mari zvayo yagara haina kunyanzoita zvakanaka. Handifunga muno mazuva mashoma adarika manzwa kuti grading inonzi mainvestment grade aya South Africa yakato inenge iritodonha chaizvo kuti yatobva painvestment country zvokuti vanhu vakutotya kuti vauye muSouth Africa vazoisa mari dzavo. Izvo zvinoreva kuti vanhu havasi kuwana mari zvakakodzesa nemvera yavakajaira. Asi kuchinjwa kwakaitawo mari muZimbabwe mazuva apera kuenda kuZimdola iko kunoku. Kana rikasagara rakapegwa richingodonha zvarinenge richiita nemaprize acho achingoita zviya, vanenge vari kunze vangakwanisa zvavo kuti zvishoma zvavanenge vatumira zvibatsire. Asi iya inonetsa muzuva kuti kuti maprizes acho anenge ari kutoda kudarika yekuno kuSouth Africa. Saka kana maprize acho achitoda kudarika yekunoku, saka mari yekuno kana yaenda ikoko yotadza kutenga zvakare imo muZimbabwe tingagoni kutenga. Zvinotoreva kuti hapachisina chavanogona nekubatsira nezvazvo. Asi be zvainzi mari yekuno yaitika tumugwa ikoko vogonawo yosvikawo ikoko yotenga zvakati wandei. Zvinotora nani. Asi ukada kuti uri kuSouth Africa woendesa kuzonzi kuti vanhu vararame muvatengere grocery motoda kutumidzira 2000 iwo muSouth Africa macho uchitoti 2000 yacho ndiyo yaunotambira yaunorarama nayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho havangakwanisi kurarama ka. Ndiyo nyaya iri kutonetsa iyoyi.
Ya pakaoma. Tinotarisira kuti manga muchibatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvakasangana netsaona mazuva apera zvakasungwa makambani. Mungangoziisa vateereri kuti masvika papi nenyaya iyi?
Tichiri mubishi kushanda nezvenyaya yakatowanda iri kuenda. Ndo zvimwe zvokuitika muSouth Africa zvokuti mazuva ano pari kunyatsosungwa vanhu zvakawanda. Nhasi unouyu tatoburisa ndofunga kuti kubva pavhiki rakapera tabudisa vanhu vakusvika 200 and something muhildo vakasungwa munoome vari kusungwa. Vamwe vari kutiudza vekumakambani vavavo tatonzwa iko zvino nhasi kuti umwe akatosungirwa kuti tii murodhi kuti anga ane pemiti inoti iye ndi diesel mechanic asaka wani kwa chita sei aki driver saka izi atizi tombo zina utipane mwosha ya kadaro yukuti muna nuna andu wa change a trade it can never be a criminal offense that tato tombo yona tato tombo nane mtemo wacho saka tumpuba uti watipo uchi watipo macharge shoot ato nukuti zurukuti kwa wano warutuwe kwa machanti asinga iti wano waruku abuse wano wano baku ndene mdira ino chikiza cha hizo zurukuti waya waka mbutokwa wangawaya waruku pritura waka yesu wakulindela tamundo wakulindela wabdisko waka zozo serwa saka zurukuti kanto zurukuti wapa asipana hapa South Africa wano waka wanda waruku sungwa saka tuto kuru zira wano wano waite sei wawuye vati zii tenu kuti kazunji kazunji kana wachinge wango sungwa u neukuti mawandilo acho makoti arukuto tadza kuto garanya dacho wazitaure within 48 hours tatu neukuti wana wazi uye kana waka sungwa ugo nichiro kutaura wano sungwa udarika 48 hours wo gara wakango chenge etu wa mma police station vati nga sunu nguri saka wanenge wango sunga wati zini tene kukurumiza kuchwa wati kana 48 hours dango pira vasa tula pinda mkoti wo vatu uza toba tata ura ne makoti
thank
you uma fezi kutuwa waburisu
thank you so much Dr. Swanda please do stay on the line I think tine mteleri hello yes ndia nabo
vasa manyanga
Vasamanyanga, muri kupi mkoma Samanyanga?
Zambia.
Zambia, which part of Zambia?
Pa bode pa Chirundu pana pa Dzizi.
Chirundu aiwa nyaya tirikukurukura ndiyo yo ndoona kunge nhare yenyu irikumboti dzimwe nguva yemboda kuti itambe matrix manje. Ngati vatangwe tigaga kuchika kwemukwasha.
Chokadi asi kubirayi muri kuba mukadzi kumuri kuiko kwenye gate tikanganywa kakuno kumuka tine dzara muziziva
isisi tiri kutotwe imi muri ku diaspora ku Zambia itai muchikanda futi kumusha musavakanganwa
isa tingambokangamo kumusha nekuti ndo katikabva katoti ziziva kuti takatiza kuya kumhaka iyoyo yanonesa kuziva
izvozvo
ndakanga yakanaka asi mazvano zvite
zvinhu zvachinja Aiwa, zvino gadzirisika baba, hanzi chinhu chese chinosvika pachino gadzirisika. Thank you so much. Thank you, Samanyanga. I think it's nemwe mutereri mutunga.
Makadi mutereri linjani.
Ndipangu makadiwo.
Aiwa, tinofara, tikutaura nani?
Kutaura na Mr. Roundi.
Mr. Roundi?
Eee.
Ndire kutamba ere zita kana kuti ndiro kwaro.
Andro chairo chairo.
Okay. Sama tibata muri kupi?
Ndiri muHarare.
Wakamira sei?
Ii, baba zavawo mazini.
Eish.
Tato voti nguwa ya mkabe ngeto nina niko zinu zato uwezi.
Kuti kudaro iri.
Kana tisi pazvari vati tichaitamba zvakanaka here nekuva kwakaita zvinhu kundoku.
Asi matanga henyu kuigadzirira.
Tinotoshaipo kutangira chaipo chaipo.
Aish.
Nakureto wakazopinda watavutanza moto chaio chaio kupisa chaipo chaipo.
Asika mukoma raundi hanzi makata anoshura materu.
Watakabva ndiko kure achingoti rambai makashinga rambai makashinga kusvika nhasi
kamunofanira kuramba makashinga sekuru makangoregedza kushinga zvese zvinodonha pasi
musikarinhiko
munoziva makamboona kushinga kwakaita bhande kana ratinosungisa trouse chimbofunga kuti rimwe zuva rinongondaneta mabhande ese ongodonha chichinoitika
ipapo mai
saka rambai makashinga sekuru
vanoita kwatosvika wajonga mukaona kuti mabhezi adarika pakombe chenyeta ikwira 50 cents zvichionai nhasi une yato $7 $10
kombi
chingwa chanyenyaicho chaimboita marii chaaramba chiri padhora kachikwetawo padhora 30 cents chichidzika chichingodaro katikozoti hatichakwanisa kuchipeke chatoi ku $20
nelofure chingwa
lofure chingwa chero chao saka krisimasi munoziva kuti ndipo panomwa tii wakawanda wacho saka tichazvikwanisa here zvakadaro
aiwa pane paipa sekuru
Ari muna zau titi kasa kana nuko ba misha ni bopo ane tuwe sabari sere ya ta ku zau chingwa kusala jemo aku farangu ya tewa.
Ee kare isu tuchu kura seguru pane chingwa 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 2 weeks before Christmas. Saka chikakasika kudeliver chinozoita mamoro dzai kana kuita inonzi chakubvubvu pashona. Saka ichocho manje achairaswa aiwa chaizopiwa vana vaingoisa sugar mudishi nemvura. Muchichipiwa muchinyika imomo manje hakusi kunakirwa neChristmas iko.
Icho kwadi, muri kuti vakacho kwadi. Bati mazana hakusisina manje.
Hakusisina chingwa chai kuti chitoita chakubvubvu hachichavanika chinoita chakubvubvu.
Tere mnongo zwa zvibetika yoti kanzi sapa wanaka. Ah ndaba munini anotonetsa zvifambi zvizvacho.
Ai vati vetenda zvikuru sekuru maita basa zvikuru.
Ndatenda.
Thank you so much.
Kangele njalo. Siyabonga mlaleli sikhangele abalaleli kuviyo indebele kulo Denzel Ngqobani Ncube. Uthi wena sicela nxa sifika besiyekele sithenge direct ngamarand ngoba into yokuntshintsha imali yinkunzi ngestyla lokho. Ukholwani moyo uthi wena salibona nibasakazi ngilibuka ngise Cape Town eKapa. Nami ngithi hayi ikhisimusi eZimbabwe ayikho loba nje singavala imisebenzi yethu lapha ngeke siye ekhaya. Kuzoba lo Stanley Melchizedek Ndlovu uthi wena kunzima kwelakithi basakazi kodwa ekhaya ngiyahamba uthi wena kodwa ekhaya ngiyahamba ngiyobona ingane zami ukudla amakhosikazi ethu ayeza istokfel uma unyaka uphela bayashera kube lula engikuthengileyo zimpahla zokugqoka indlovu enkulu ke leyo uStanley mbona ukwele South Africa Mnumzana Sibanda siqiba nje uhlelo lwethu mazwibana ungathanda ukuvala uhlelo ngawo ungathini ebantwini beZimbabwe ababhekane lobunzima obungaka
Engingathanda ukuthi ngikhuthaze ngakho abantu kumbe ngibagqugquzele ukuthi nakuso zonke lezi ezikhathi ezinzima kangaka nalapho abantu mhlawumbe bengaliboni ithemba ukuthi lingaqhamuka kuphi kubalulekile ukuthi abantu babambane kanti siyasiza ukuthi bakhona abanye abathi kufanele ukuthi laba abantu abasuka ngaphandle bangathumela imali ukuze abantu bahlupheke baze babone ukuthi kunzima kangakanani siyakhuthaza ukuthi abantu kababambane abantu kabasize laba abadinga usizo kube kusokuthi imindeni lephumele ngaphandle kwelizwe ingakhohlwa lemindeni esekhaya ngoba ithembele kubo asibhekelele ukuthi ukusiza lokhu kuyikhona ukuthi ngaguqula umnotho waseZimbabwe ngoba kunezinkinga ezinkulu kakhulu mhlawumbe ezingalungisa lokho kodwa ukuze abantu basinde izingane ziqhubeke ziye esikolweni nabadala abayiboni iningi labelisele emakhaya liyadinga ukusizo labangaphandle ngakho sikhuthaza ukuthi ngakube khona ukusebenzisana kube khona nokwenza lezo yitokufela uma kuyitokufela nokusebenzisana nabamalayisha abathembekileyo ukuze abantu bangalahlekelwa zimpahla nempahla zifike futhi ngesikhathi esikahle uKhisimusi ungakadluli.
Bachidimbo mkoma wangu tichivhara chirongwa.
Ndinotoda vari kukurudzira kuti vari kunze kweZimbabwe nevari muZimbabwe ngavashandisane vabatsirane vazhinji vakaenda kunze kwenyika vari kunze kwenyika ndo vana vakasara kumisha vabereki saka vanototarisira kune vana kuti vavabatsire nezvavanenge vachida chikafu zvekupfeka nevana vanoenda kuchikoro saka tinokurudzira kuti pasava nemunhu anotsamwa achiti aiwa izvi zviri kukonzerwa nokuti vanhu havagoni kuvhota kana zvakaita sei sei nekuti zvinotambudza vanhu vasina zvavanogona kuita kuti vagadzire mamiriro ezvinhu ndosaka titi tikukurudzira kuti vanhu vashande zvakanaka vashandire pamwe chete uye kushandana namaraicha vanotakura mbatya vachienda kuZimbabwe kuitira kuti vazive kuti vanotakura mbatya zvanande vapi vachizvisvikisa kumusha Khisimusi isati yadarika kuitira kuti vaberekiwo chero zvakaoma sei asi vaonewo chekutarisirawo nepamahoridhe atiri kupinda iwayo
Dr. Sibanda maybe you can do the same in English
Thank you very much. We want to encourage, you know, Zimbabweans both in the diaspora and in Zimbabwe to work together despite the difficulties that people are currently facing in terms of, you know, the economy in particular. We are saying that, you know, those that are in the diaspora should not think that, you know, they will be punishing anyone, you know, who is in Zimbabwe by not, you know, supporting the families, because the majority of the people that have remained in the country are mainly the elderly that depend on the children that are outside. As much as we know that economic conditions can be very difficult, you know, in the diaspora, but we urge those that are in the diaspora to continue supporting families at home to ensure that the little ones that go to school can still go to school. They can still have, not as a completely bleak, you know, festive season, but they can have something to look at and something to receive. And we also encourage people, you know, to work together, especially in sending goods at home, to ensure that they can blacklist those people that transport goods who are not trustworthy, so that they are not given
people. Thank you
so
much.
People that are losing their goods to untrustworthy, you know, carriers.
Thank you so much, Dr. Swanda. That's Dr. Vosimuzi Swanda of the African Diaspora Forum. You also heard from Dennis Juru, International Cross-Border Traders Association President. My name is Jonga Kandemiri. Thank you so much and good night.
Lami untunga milinkomo lilali.